manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo, chivabvu 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera votaura nezvekumbokurudzirwa kwevanhu vemukwekwe kuti vagare mudzimba nekuda kwemhando yechirwere cheCovid-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia yakawanikwa muguta iri. Vamwe vashandi vochema-chema vachiti mamwe makambani ekuChina ari kuvabata neseri kweruoko vakakuvara vari pabasa. Tine hurukuro navafarai maguu veCenter for Natural Resource Governance. Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vasangana nematambudziko ekutyorerwa kodzero dzavo vari pamabasa vanofanira kusuma bazi ravo. Ko zvii zvabuda mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup? Tichakupai zvaitika muchirongwa chedu chanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvasiya vanhu vafa kubva zvatanga kupararira chirwere ichi gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 1586. Vanhu gumi nevashanu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nemasere zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 38,679. Vanhu gumi vakaporawo kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mana nemakumi mana nevashanu kana kuti 36,445. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana matanhatu nemakumi mana nevasere kana kuti 648. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi mana nevasere kana kuti 630,348. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano vave zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 273,725. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vanhu vafanirawo kuvhunduka nezvekuwanikwa munyika kweimwe mhando yeCovid-19 iri kuuraya vanhu zvakanyanya kuIndia inonzi B1617 variant. Mhando yeCovid-19 iyi yakapa kuti hurumende imbokurudzira vanhu vemukwekwe nenzvimbo dzakapoteredza kuti vagare mudzimba kwemavhiki maviri mushure mekunge mumwe munhu afa nechirwere ichi muguta iri. Vanhu vari kunzi vange vari mudzimba kubva na 7 manheru kusvika na 6 mangwanani. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuita zvakaitwa nedzimwe nyika zvekurambidza zvizvarwa zvazvo kuenda kuIndia uye kurambidzawo zvimwe zvizvarwa zvekuIndia kupinda munyika mazvo kana zvazviri kufambira zvisina kukosha. Izvi zvakaitwa neAmerica, Britain, Canada, Germany, Italy nedzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Ichi ndicho chokwadi chaicho chaicho. Kubvira pakutanga dei takavhara mabhodha edu takadzivisa vanhu vanobva kune dzimwe nyika kuti vapinde muno, tichidzivisawo vanhu vedu kuti vasavhakachivhakache kunze uko, tingadai tisina kumboita chirwere cheCovid-19 muZimbabwe. Ndiyo kaiya yatinoti hierarchy of controls pachirungu. Tinofanira kutanga nokuvhara mabhodha edu nokudzivirira kuti chirwere chisambofe chakapinda muno pakutanga. Ava voku India wakazouya zvinava vangadai vasina kumbopinda muno dzimwe nyika dzatotanga kurambidza vanhu vari kubva kuIndia kwatozva kuti kuri kubheba moto nechirwere ichi asi munomu vanga vachingovhura vanhu vachingopinda isi tichizova kuti vari kupinda vachibva kunyika dzakadero ndopamwe patangoshayiwawo good advice neuchenjeri ipapo asi iye zvino nyaya yekuvhara mabhodha yavazotaura kuti aiwa hatichadi vanhu vari kubva kuIndia vakaitevedzera zvichatibetsera zvikuru nokuti ndo first step tisati taenda kune mamwe masteps ese atoda kutora mukati menyika
semaonero amuri kuitawo vanhu vari kuteedzera here zvinofanira kuitwa kuti vasatapurirwe kana kutapurirana chirwere checovid-19 ichi mukwekwe
kwete vanhu havasi kumbotevedzera zvakatemwa kuti zvitevedzere nguva ine yecovid-19 zvinonzwisa tsitsi nokuti kupfekwa kwemamaski haasi kupfekwa ndinoona kuti izvo imhaka yekuti izvo waro watakaseta kubvira pakutanga hwanga uri wrong vanhu vanopfeka mamaski kuti vasarohwe nemapurisa vasabviswe mafaini kana kusina mapurisa vanobvisa kana vakuenda kune mapurisa vapfeka social distancing hakuna tinongoona mutaundum vanhu vachingotsimbirirana tsimbirirana pamakiu havasi kuzviita nemwoyo wese idzidziso iri kushota uyezve vanhu havasi kuona njodzi yezvinhu izvozvo zvinotaane nhomba iri kubayiwa vanhu havasi kuenda kunobayiwa chikonzero ndechekuti zvavasi kutrusta hurumende taa tichitaura neumwe masikati anaya kumareseva uku anga achiti nhomba kuno hatibayiwi nokuti isusu tofungidzira kuti hurumende ine zvayakaisa munhomba imomo mumushonga wakashata wekuti izvo kana vhoti yazosvika muna 2023 tinongoita chidzimira tese tovavhotera saka zvenhomba hatisi kuzvitrusta saka munongoona kuti inyaya yetrust iripo ndosaka vanhu vasiri kutevedzera zvavari kuudzwa nehurumende iyi kuti vaite
idzo nhomba dziri munyika dzinokwanisa here kudzivirira kupararira kwemhando yechirwere checovid-19 yakawanikwa kuindia
pari zvino hatisati tane umbovo hwakakwana hwekuti izvo nhomba dzatinadzo idzi dzizogona kudzivirira kubva pamavhariensi manyowani ariko asi zvinotaridzika kunge dzinobetsera zvikuru saka tokurudzira munhu wese kuti angobayiwa nhomba dziripo pari zvino kana nguva yazosvika yekuti tane umbovo hwakakwana masaintisti atiudza kuti pari kudiwa kabooster dose kemavhariensi manyowani ari kuuyaya tete angobaya mabooster kune avo vakabayiwa kudhara saka tokurudzira munhu wese kuti aite step number 1 yokubayiwa nhomba dziripo yezvino takamirira kuongororo dziri kuitwa kuti tigozoziva kuti pane zvoda kuitwa here zvimwe pamberi apo
vaimbova gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano mubato remdc alliance dr henry madzorera vari parunare mukwekwe mamwe makambani ezvizvarwa zvechina munyika ari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yevashandi sezvo asiri kurapisa vashandi vanenge vakuvara vari pabasa vashandi ava vanosanganisirawo vatobias muleya vepakambani yesouth mining kuhwange avaudza studio 7 kuti vakagwinwa nemagetsi vachishanda asi havana kukwanisa kupuwa rubatsiro rwekuti vaende kuchipatara mumwe akatumira WhatsApp Studio 7 akati anonzi Colin anotiwo akadimburwa zvigunwe ari pabasa asi haana rubatsiro rwaakawana kubva kuvaridzi vekukambani vanova zvizvarwa zvekuchina anotiwo ainge asisina mari yekuti arapwe mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara mune zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu
nyaya yemachina yanetsa nyika yese yeZimbabwe vanhu vari kutambura nekuda kwehunhu hwemachina avaremekedzi kodzero dzevanhu vari kungosvika vachiti tapiwa mvume yekuti titange kuchera madzishe madzimambo havasi kukumbirwa mvumo yavo kuti vavatendere kuti vashande
ko vashandi vari kubatwa sei
vashandi vari kushandira machina muzimbabwe vazhinji vacho havaripoti nekuti vanotya kuti vakaripota mabasa anopera asi tingati zviri kuitika kumakambani ari emachina ndoyatingati modern day slavery vanhu vari kubatwa senhapwa uyo zvekare pane rusaru raganda rekuti vanotarisa vanhu vemuZimbabwe sekuti havasi vanhu vari kushanda vasingatedzeri kodzero dzemadzimai vari kupoliuta mvura vari kuita zvinhu zvakawanda kozitiwo kodzero dzevashandi machina vari muno vanhu vavanotongodyidzana navo vanhu vari kumusoro-soro kuhurumende wanovavhurira magedhi ekuti vapinde mumacommunities vachiita zvavanoda asi havasi kutsvaga kudyidzana nevanhu vemunharaunda dzavanoshandira kana madzishe madzimambo emunzvimbo dzavari kushandira havana kudyidzana kwavanoita navo
Sika hurumende iri kuti iri kuita zvose zvainogona kuti ione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa
hurumende yeZimbabwe vanoprotekta machina kubva kumutemo kana machina vakapara mhosva kana dzekurova vashandi vashandi vovo vakada kuti vamhangare nyaya idzodzo hapana kwadzinoenda kumatare edzimhosva torangarira makore apfuurayo kwamarange kune mushandi akarohwa nesando pahuma nemuchina muchina iyeye panzvimbo yekuti asungwe atongwe agare mujeri nekuda kweattempted murder akangonzi ngaadzokere kumusha
pane zvimwewo here zvamakanzwa kubva kune vanhu nezvemabatirwo avari kuitwa nezvimwe zvizvarwa zvekuchina izvi nekuti zvakakosha kuti titi zvimwe nekuti havasi vose vari kuita izvozvo
mwedzi yamishoma yapfuura pane muchina akaridza pfuti achiridzira vashandi vanga vachida mari dzavo nyaya yacho yakangonyangarika-nyangarika hapana kwayakaenda saka zvizhinji zviri kuitika mumakambani emachina tisingatauri nyaya dzelabor chete tine machina vamwe vakabatwa vaine nyanga dzezvipembere vaine umbowo hwekuti macriminals asi pavakapinda mukoti vakasvika ndobva vangopiwa bail gare gare takadzidzwa kwakunzi vanhu vaivaya vatiza vari on bail
mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara mune zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rezvevashandi muzvinafundo paul mavhima
kana kuine vashandi vakadaro ngavaende kumadepartments edu elabor akatekeshera nenyika yose vanoisa nyaya yavo ikoko isi tigotevera nepamusana pekuti vashandi vose vanoshandirwa vanofanira kunge vakajoina chirongwa chinoita kuti mushandi kana akakuvara anopiwa compensation tine chirongwa ichocho health and accident
chinobatsira sei mushandi
chinoita kuti vanhu vakwanise kurapwa vanhu vakwanise kuzowana zvinovabatsira kweupenyu hwese kana vachinge vakuvara vari pabasa kunyanya kana vasingazokwanise kuenda kune rimwe basa saka vashandi vakadaro ngavaende kumahofisi edu elabor ari nzvimbo dzakasiyana munyika vanoisa nyaya dzavo
sei zvakakosha kuita izvozvo
kuitira kuti tione kuti ivavo vashandirwi vari kubva varasa vashandi seizvozvo tingasevenze navo sei kuitira kuti tigadzirise vakwanise kuita macontributions avo kunasa anoita kuti vashandi vazochengetwa
gurukota rezvevashandi muzvinafundo paul mavhima vari parunare muharare vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave Iko zvinoto chimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Aive mtori wenawe BBC Martin Bashir uyo akanyepera mushakabvu Princess Diana kuti aingaine umbowo wekuti vaimuchengetedza vaipiwa mari kuti vamusore nechinangwa chekuti aite hurukuro navo akumbira ruregerero kuvana vemufi Prince William na Prince Harry. Asi arikuramba kuti zvaakaita izvi ndizvo zvimwe zvakazopa kuti Princess Diana ashaye. Vaive mutongi wematare vakaenda pamuchikandigere va John Dyson vakaburitsa pachena kuti mutori wenhau uyu akanyepera hanzvadzi ya Princess Diana Charles Spencer kuti aingaine umbowo kubva kumabhanga wekuti vaichengetedza Princess Diana vaibhadharwa mari izvo zvakazopa kuti akwanise kuita hurukuro panhepfenyuro yeBBC na Princess Diana. Asi mushure mekutepfenyurwa kwenhaurirano iyi Prince William vanoti zvakapa kuti vabereki vake vabva vanyanya kunetsana uye zvikakonzera kuti amai vake vagare mukutya kusvikira mukufa munjodzi yemotokari kuFrance muna 1997. Muhurukuro iyi Princess Diana vakaburitsa pachena kunetsana kwavo na Prince Charles uye nyaya yekuti Prince Charles vainge vodanana na Camilla Parker Bowles mudzimai wavakazorora. Mutambi ane mukurumbira pasi rose munyaya dzegymnastics Simone Biles wekuAmerica apinda munhoroondo nekuva mudzimai wekutanga kuita chidavado chinonzi Yuchenko Double Pike chekupidiguka ari mudenga kaviri. Biles uyo ane mikombe yeworld neOlympics akaita chidavado ichi nezuro pamakwikwi eUS Classic. Mutambi uyu ari kuita gadziriro remakwikwi eOlympics kuTokyo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemudetembi uyo akakunda pachirongwa cheInternational Reggae and World Music Awards kuJamaica. Muchirongwa tina vatakudzwa Chikepe anozivikanwa nezita rake rekunzi Vachikepe the Poet.
Vachikepe
ndizvozvo chaizvo.
Kana tichi makorokoto tichitambira sei zvakaitika izvi mazuva mashoma nene apfuura.
Tiri kunzwa kufara chaizvo.
Vari zvizvarwa zvekuZimbabwe vakabudirira pachirongwa ichi. Pane muimbi ane mukurumbira Wingiti navachikepe. Zvinoreva muri kuona kuti ndimi chete muri chuve kuZimbabwe vakabudirira pachirongwa ichi.
Izvi zvinoreva kuti tasimudzirwa, takudzwa sezita rangu, takudzwa inini naWingiti. Tasimudzirwa kuendeswa pamhando yepamusoro-soro. Vanhu veZimbabwe kunyanya ndo vakativhotera, vanotida. Saka zvinosarira kwatiri kuti tivadewo. Zvipo tinazvo, ndo zvatisvitsa pazvatisvitsa. Asi takufanira kuti tione kuti zvipo zvedu tozvishandisei kuti vanhu vabatsirikane pakurarama kwavo mukati mweupenyu hwavo.
Nemaondero enyu mungati kukunda kwamakaita kuJamaica uko kuchakubatsirai here nebasa ramunoita kundetemi?
Kwatondibatsira zvinoshamisa nokuti pasi rose rakanga richiona makundano aya. Nokuti Jamaica inyika inozivikanwa pasi rose nekuti yakabudirira panyaya dzearts. Tisasa kuJamaica kune murume anonzi Mutabaruka. Ndiye munhu mutema pe anozivikanwa kuti ndiye mukuru wenhetembo pasi rino rose. Abva ati pasi rino rose ndiani wandingaropafadze nechipo chenhetembo. Ndokubva patariswa ndokuonekwa kuti gore rakapera pasteri pane munhu anonzi Cherry Natural wekuJamaica. Ndiye akabva aropafadzwa navamutabaruka akaenda neaward. Gore rino award yabva yaenda navachikepe varopafadzwa navamutabaruka. Zvinoreva kuti pese panotaurwa nemabasa avamutabaruka vanhu vandataura vachange vachitaurwawo. Uye pandichafamba kunze kwenyika kwese pandirosvika zvinenge zvichingonzi ndivo vachikepe vekwamutabaruka. Mutabaruka vanozivikanwa nepfungwa dzakapinza, vanofunga mamwe mafungiro asingaiti vamwe vanhu vazhinji. Saka inda kututarisira kuti ndinge ndine pfungwa dzakadaro dzinofungawo zvakadaro zvichienderera mberi.
Takapedzisira kuita hurukuro makatudza kuti pachirongwa ichi manga makatarisira kumirira Africa kwete Zimbabwe chete. Zvipo chionai vachikepedze poeti ndivo vakapedzaka pachirongwa apa. Africa yakareacta sei? Vakatambira nemufaro here kukunda kwenyu?
Africa iri kufara chose. Ndine grupu rangu randakagadzira rinonzi Vachikepe and the International Sailors Affiliates Africa. Grupu iri rine vanhu vekuKenya, vekuGhana, vekuUganda, vekuSierra Leone, vekuZambia, Kingdom of Lesotho, zvichienda zvakadaro, neMozambique. Vari kundifarira ende shoko iroro ravachikepe vari kuparidza vachikepe munyika dzavo kuti tinonyora asi kune mumwe murume akapuwa chipo naMwari chekunyora, haangonyore chete, uye anotidzidzisa kuti zvaanoita anozviita sei. Saka Africa iri kufara chose. Zvatondisirawo musenzeketo wekuti ndigadzirise mashure nangu ndipote ndichifamba muAfrican countries ese akawanda akasiyana siyana ndichishambadza dingidira repoetry.
Ichipeta hedu hurukuro yedu vachikepe, kandai mashoko enyu kupedzisira kune vateereri.
Vateereri, ndoda kukutendai chose nekundivhotera kwamakaita. Strategy yandinayo ndeyekuti ndichatsvagawo nzira yangu yekuti ndiende kune munhu ari influencer ndinoziva mukuru wenyika yeZimbabwe, nditaurewo nhau yangu, ndinzwawo nhau dzavo. Zvinotibatsirawo kuti tinzwisisewo kuti zvandinenge ndichigadzira pane patinganzwisisanewo here kuti ndiwane zvekutaura zvinoita kuti pave nebudiriro. Ndinonzwisisa nhau yebudiriro yevanhu vatema. Saka vanhu vazhinji kunyanya nyanya kunhetembo uku vanokasika vapinda munzungu dzemapoliticians, vozopedzisira vanetsana, vozopedzisira vakuvharirana kunze. Ndinoona zvakasiyana neizvozvo, dzimwe nguva kusangonzwisisana. Nhetembo iyi dzinoonekwa pakasiyana siyana. Inoda kuona murudo nebudiriro yemunhu mutema pasi pano.
Aiwa, vachikepe tinotenda zvikurusa. Toti zvekare makorokoto makorokoto makorokoto.
Tinotenda mukoma Big Mike. Tingoti vuplanpo in the name of Jesus Christ, you are blessed forever and ever. Amen.
Amen, amen.
Aiwa muri Zimbabwe here guys, chore mukana uyu kutenda vachikepe the poet nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyana namuri Zimbabwe nanokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Ove, muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Svondo rapera, mufundisi Oliver Mandisodza vakatiudza kuti Mwari achiri kutaura nesu muhope. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri vateereri pamusoro penyaya iyi.
Makadini makadini, pane zvechitendero apo, ndoitwawo vachivengano. Ini ndinowirirana nezvamataura zvekurota hope. Ndine mumwe munhu anorota hope asi handizozivi kuti ndoita sei nadzo kana zvorivei. Ndafara nhasi mandiudza zano kuti ndofanira kunamata nezvazvo. Asi ndafarirawo chisongo kana chirwiyo chamuri kushandisa icho chemapostori icho ndochidawo. Chinonzi chii chikwata chakaimba rwiyo urwo? Ndokumbirawo maalbhamu acho, ndochida chikwata icho. Ndanakirwa nemasongs acho. Jesu muri simba rangu, ndotoda chero maalbhamu avo ese kana achiwanika.
Tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Rwiyo kana kuti kambo kana kuti guyo kwatinoshandisa pachirongwa chino gunonzi Jesu isimba rangu. Munogowana padamba refu kana kuti LP revaimbi vanonzi Christ Like Choir.
Makadini enyu vateereri, ini ndinonzi Mai Hama Dziripi. Ndinotaura zvangu ndiri kuno kuZimbabwe ndichida kutenda zvikuru mufundisi Mandisodza nokududzira kwavakaita. Ndanga ndichida kutenderana navo zvikuru mufundisi nenyaya yokurota, nokuti kana tikatarisa even muna Genesis 37 tinoona kuti Josefi akanga ane chipo chokurota, asi hama dzake kunyange madzikoma ake vakanga vaine jerasi, nokuti vakandosvika pakuti hoyo muroto ngatimuurayei, asi iye achitoshandiswa naMwari. Saka patinoziva kuti hope hadziindi kuna vanotenda voga, dzinoenda kunyange kuna vasingatendi vanorotavo hope. nokuti tikazoenda zvepana Genesis 41 tinowana kuti Faro mambo Faro kwakatengesegwa Joseph kwakanga achigara akanesekawo nehope dzake dzaakanga achirota asingazivi kuti dzinorevei
saka sekuona kwenyu mutendi akarota anoita sei nezvaarota
chinonetsa ndechekuti vahedheni havazozivi kuti dzinorevei asi mwari anenge achida kuvaratidza zvinhu asi hatizi pane vasingazivi kuti dzinorevei ndopanozonzi deni waenda kuna vanotenda vakukubatsira pahope dzako saka pana vamwe vakatovudza farao kuti kuno umwe murume unonzi joseph tinonzwa kuti unogona kududzira hope idzi joseph paakada mwana fara akanodududzira hope dzake dzakareva zvose zvaakanga zvichimunetsa zvikaitika saka hama dzangu ukange warota kunyange usingapindi chechi kunyange uchipinda chechi hatisi tose tine zvipo zvokududzira kana kuti zvipo zvokuprofita kuna vamwe vakapuwavo zvipo zvakadaro ngatiendei kwavari tinovavudza hope dzedu dzatakarota kuti vagone kutibatsiravo nokuti ukangogara uri woga uchingorota zvinhu zvako pamwe zvinhu zvinotobatsira mumhuri mako nyange usingaendi kuchechi zvinhu zvinobatsira mumhuri mako zvaunoda kutovudziwavo kuti dene wadai saka tinotenda zvikuru nomufundisi avatiudza kuti kana mukange muchirota namatai kuna mwari kuti vakuratidzei kuti hope dzenyu dzinorevei nokuti hope hadzingovi tinoziva hando kuti dziriko dzimwe dzinovuyawo munhu ukavata wakagutisa unongovarota zvinhu zvisina nebasa rose
amai hama dziripi tinoziva sei kuti hope dzatarota dzine basa
zviriko zvimwe zvine basa ukaona hope ikaramba ichingodzokorora ichingodzokorora zvinhu izvozvo inda unobvunza kuna vamwe kuti ka ndanetsewa vedu mungandibatsirawo here nehope dzangu kana kuno uri mutendi namatavo noumwe waunovona kunyange kuenda kuna mufundisi wako kuti ndibatsireivo pane zvinhu zvinondinetsa muupenyu hwangu ndinoramba ndichirota ichi ndichirota ichi asi handizivi kuti chinorevei mangwana unozoona kuti zvinokubatsira aiwa ndinotenda hangu zvikuru kuna vakateerera uye ndigotenda zvikuru mufundisi mandisodza zvakanakai
tinotenda amai amadziripi vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudza vamwe munyaya yezvechitendero tumirai mibvunzo kana kuti maaudio enyu kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodokupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yechibuku Super Cup yatambwa nhasi Highlanders 1 Bulawayo Chiefs 0 Dynamos 0 Herentals 0 Ngezi Platinum 3 Triangle 1 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera votaura nezvekumbokurudzirwa kwevanhu vemukwekwe kuti vagare mudzimba nekuda kwemhando yechirwere checovid-19 kana kuti variant iri kuuraya vanhu vakawanda kuindia yakawanikwa muguta iri vamwe vashandi vochema-chema vachiti mamwe makambani ekuchina ari kuvabata neseri kweruoko kana vakuvara vari pabasa asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vasangana nematambudziko ekutyorerwa kodzero dzavo vakasununguka kuenda kubazi ravo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele dzamunoverengerwa naGibbs Dube